Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nzara yapfunya chisero munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave kushandisa mari isiri mubudget kugadzirira kuuya kwevaenzi veSADC. Asi vamwe muzanu PF vanoti
hazvina kureva kuti hodzi ikagadzirwa kamari yekutenga chibagwe yachai. Mari yechibagwe yapresident akagona kutaura kuti iripo, hakuna munhu achazofa nenzara. Kwose kwose kumaprovinces kuri kugadzirirwa kuti madura anga achitengerwa chikafu chigare mumasura emumu.
Asi vanopikisa vanotiwo
chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva. Chinonzi kufa kurara nayo, worara nayo, wogorara futi nayo, uchitambudzika, uchiita kuti chikafu chacho hachiwaniki. Patinogara isusu vanhu vaakutoshaya chokudya, vaakutongodya sikara umwe pakupazuva.
VeBlue Movement vanotsigira vaNelson Chamisa vorambidzwa kuita musangano nemapurisa kuGweru.
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa, ndobasa remapurisa kuti vange vachishunga vanhu vakadaro.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika yatarisana nenzara isina mukara mukare akamboona, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakaudza makurukota avo kuti vanoda kuti vaite chipatapata kuvaka migwagwa, mahofisi nedzimba pedyo nedare reparamende idzva kuMount Abden kumashonaland west pamberi pemusangano wepagore weSADC uri kuitirwa muHarare. Guta reHarare rakanziwo richeneswe. Vakuru mubazi rezvemari vataura neStudio 7 asi vasina kuda kutaurwa nemazita vati izvi zviri kuda mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora akawanda uye mari iyi haisi mubudget. Hurumende iri kutadza kubhadhara zvimwe zvikwereti zvinosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion munyika nekunze. Vamwe vakagadzira migwagwa kare havasatiwo vapiwa mari dzavo nehurumende, zvakatendwawo nemutedzeri wegurukota rezvemari vaDavid Mnangagwa. Mumwe mukuru mubazi rezvematunhu vashingirai mushamba vaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende ichataurawo mapurazi makumi mana nemanomwe kana kuti 47 kuti ivake guta idzva iri uye mhuri mazana matatu dzichatamiswa. Kunyangwe chigaro chekuva sachigaro weSADC chichingotenderera munyika dzose dziri mugungano iri semadzoro, hurumende yeZimbabwe yave nemwedzi yakawanda ichiita sekuti chigaro ichi chakakosha uye munongedzo wekuti vaMnangagwa vari kutambirwa neSADC iyo ine vaongorori vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo dzakajeka. Sarudzo dzeZimbabwe idzi dzakashurwawo neAfrican Union nemasangano emunyika nekunze. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukuziya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaEnergy Mutodi vaimbova mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko kuti tinzwewo maonero avo.
Izvo zvemangoreva kuti vanhu vanotaura mashoko iwayo havadi vanhu vane rudo nenyika ino, vanhu vasi vari unpatriotic, nekuti izvi niwe uri pamusha pako ukanzwa kuti kuri kuya vaenzi unototsvaira muchivanhu chako unotogadzira dzimwe nzira wosakurira kunova kuti vaenzi vachiuya vasvike vachiona pakachena sezvo imi kana muchiindawo kuvaenzi muchishanya kune dzimbe misha kwamunoshanda kwamunoshanyawo unosvika vakatsvaira dzimba dzavo unosvika vakaitawo kugadzirwa zvimwe zvinhu zvavachivagara vachiita imhaka yekuti vanosakrifisa kuitira kuti imeji yenyika inge ichiramba iri pakanaka munhu anobva kunze kwenyika akaonawo makagadzira rodhi yenyu inoenda kupara mbiri iyoyo anofara achiti aiwa Zimbabwe iri kugadzira nyika yayo izeni kana vaakudzokera havadzokeri nerodhi kavano inosara saka tosara tichishandisa neimwe nzira tatovande pane imwe dano rekugadzira nyika yedu saka munhu angataura izvovo angati vamuroitai asingadi kuti nyika inei budii
asi kavamwe vari kuti vamutodi nyika yakatarisana nenzara nekudaro hapana chikonzero chekuda kufadza vaenzi vamuri kutaura vana vachifa nenzara
hazvina kureva kuti rodhi ikagadzirwa ka mari yekutenga chibarwe yachaiko mari yechibarwe yapurezidendi kakagoro katara kuti iripo hakuna munhu achazofa nenzara kwose kwose kumaprovhinces kuri kugadzirirwa kuti madura anga achitengerwa chikafu chigare mumatura emumuuti vanotsvagadze kudya vachange vachizviwana saka hazvina kuti aiwa ngatitagadzira rodhi nekuti toita mari yekudya koudzana nekuti mari yati yekudya hapasi
ko mari yacho zvayanga isina kuiswa mubhajeti hapaite dambudziko here ipapo zvinozopa kuti nyika irambe iri kumawere
pose patinoita mabhajeti enyika tinoita inonzi unallocated reserve saka unallocated reserve inomira zvinenge zvinomuka panzira zvaya zvatinoti chipari chamukira mumakumbo kana kuti maunforeseen expenditures ndozvainominira izvozvo saka vanhu ngavangataura izvo kungava kutodawo kutodzidziswa vanhu vanenge vasingazivi ndozvaya paya pacho kuti vasingazivi ngavadzidziswe vasingazivi ngavarayirirwe kuti vagozivawo sezvinoita vanhu
nhengo yezanupf inomirira Bikita South mudare reparamende vaenergy mutodi vachitaura vari parunare kumasvingo sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vanokokera bato rinopikisa recitizens coalition for change mudare reparamende vari kuchikwata chiri kutungamirwa navajameson timber vaclifford hlachwayo kuti tinzwewo maonero avo
ko mari yabepi yazowanika yaziya sekuru vari kuuya saka taakugadzira vaenzi isu mazuva ese richitambura toa mari iyi pamwe pane painenge ichitongeka wadiswa kuti vana vasaura kuti mari iri papi vana vafe nezara vasadya zvinonaka pamba asi takanyanya kukosha munyika kana mune an organization kuplana kuronga zvakanaka zichiburikidzawo nevanhu macitizens vachiparticipata mukurongwa kwezvinhu kuti aiwa mugare rakati tichashandisa zvinhu zvakadai munozviona sei sevanhu navo vese vana vezimbabwe
hurumende kairi kuti vahlachwayo hapana munhu ari kufa nenzara muzimbabwe
aiwa isu kwatinobva vana venyika vana vezimbabwe vatambudzika chinonzi kufa hakuzi kupinda muguva chinonzi kufa kurara nayo worara nayo wogorara futi nayo uchitambudzika uchiita kuti chikafu chacho hachiwanyiki patinogara isusu vanhu vaakutoshaya chekudya vaakutongodya zuva rikaumwe pazuva zvinoratidza kuti vanhu vaakutambudzika chibage chinonga chichiwanika chacho chakwira zvisingaiti zvekuti havakwanisi kuzviafoda vana vanhu vanenge vari kumareseva even kumalocation kwacho nekana makanzwa mudare reparamende vanhu vakataura kuti aiwa chikafu ichi chaakudiwa kumunhu wese nekuti nzara iripo gore rino iri kuzongodza munhu wese hapana asiri kutyisarudzwa nayo vari kushanda vacho hapana chavari kukora mukoro wacho unonge wakasiperera haukwanisi kutenga chibage chinonge chichidiwa kana zvikafu zvinonge zvichidiwa mitengo yezvinhu muzvitoro yakwira zvisingaiti zvekuti hapana munhu ari kukwanisa kurarama zvakanaka munyika saka inyaya yekuti kufa hanoiva kana kuchitara kufa kwokupira muguva asi kufa kwenyu kwatiri kutaura inyaya yekuti vanhu vari kutadza kutenga zvinhu muzvitoro vari kutadza kutenga chibage chinovakwanira mwedzi wese kana kuti nguva dzose
iyo hurumende yanga ichitotadza kumbobhadhara vamwe vanga vachigadzira migwagwai mazuva apera uye ine zvikwereti zviri kusvika izvo 17.5 billion munyika nekunze pozowedzerwawo imwe mari yemitero kana kuti maarias zvaakuitika izvi semaonero enyu zvinosiya upfumi huri papi chaizvo
aiwa nyaya yezvikwereti zvehurumende inotokitamadza nekuti ndifunga makaona muparamende dare reparamende uye nyaya yevanhu vasina kubhadhara kwavakatarwa nemaMPs vedu kataura kune nyaya zvikoro zvisina kubhadharwa vana vezvikoro inonzi dhimiya inofanira kubatsira vana vanotambudzika vasati vachobhadhara mari yezvikoro vari mazuru nezuru zvemabiriyoni maus dollars nema RTGS, nema RANS, na milioni. Asina kubadro mzikora. Jira za mzikora hizo, zonewa na warakuta mzika, jina zonu soma zakanaka. Taka tunuku wana kutoti ndo maitira hacho hizi, ni wakaka jira tinu mbabadiazi ya zidai, asidaiki kwa oba, chas, jete zuzo za itika. Wanunga wakita kumbu hikitwa, mkwita zonu soma wafadza hivo. Ningu ya wanunga wakita kutuza hiki. Asito rapi hizo, zunia, asina kuna kina nyika, asina kujekera na mga na renyika. Nekutu tuweza na kutu tichita, shumza tereka nasi. Ramanga na rikiru nge raka naka, newa wanawa chao ya mangwa na wanawa, ah, mazi wabaya du, hata ya zuni chaka jitika, shakati na kira wafi nika.
Wa Clifford Shachwayo, ndiwa wanutungamira bato, re, triple C, muda reparamende, wanga wariparunare muarare. Mapurisa arambidza vechikwata cheBlue Movement chiri kutsigira vaive mutungamiri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano kuGweru nhasi. Mutsamba iri maoko eStudio 7, mukuru wemapurisa kuMidlands Chief Superintendent Tambudzai BBN Gumbo vati veBlue Movement havana kunyatsotevedzera zviri pamutemo zvinodiwa pakuti paitwe musangano. Uye vativo paida kuitwa musangano uyu hapana kunyatsojekeswa. Vatizve vari kutyira kuti pangazoitika mhirizhonga sezvo vamwe vechikwata cheTriple C vainge vati veBlue Movement havafaniri kushandisa chiso chavachamisa. Vachamisa vakatoenda kumatare vachiti vari kuda kurambidza veTriple C ava vanotungamirwa navaWashman Ngube nevamwe kuti vasashandise chiso chavo. Asi matare asati atonga panyaya iyi. Asi vachabangu vakaudzawo Studio 7 kuti havasi kuzoregedza kushandisa chiso chavachamisa. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa nemapurisa ekuMidlands nezvekurambidzwa kweBlue Movement kuita musangano yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vange vari munyarikani mukuru pamusangano uyu vari nengo yeBlue Movement vaAmos Chibaya.
Semuvhuro takandozivisa mapurisa kuti tichange tine gungano guru mumusha wemukobha nosi. Vhiki yose yakasvika pakupera mapurisa asina kutipa mhinduro kwemuzinda wedu Chandeli Choira vakandotaura nemapurisa episi. Vakavaonesa mapurisa episi vakati aiwa rani yenyu yabvuma tandosara isigineca yabispo vasiri muhofisi asi vati ivo zivisai kunzina kuti ngaaenderere mberi neurongwa hwekugadzirira rani yavo nekuti hapana chakashata patsamba yavo musi weshe ndeizvo rakasununuka mapurisa hatina pakatenge tichiita tichange tiripo kuvachengetedza.
Saka tiri kuona kuti pane tsamba yazonyorwa iyi ichikurambidzai kuita musangano. Pari kupiwa zvikonzero zvechii chaizvo nemapurisa?
Ndo zvatotinetsa zvatotikatyamadza kuti dambudziko rabva kupi. Zvamafambiro zvaita mukoma zvino ndezvekuti nezuro manheru komuzvina akaziviswa kuti zvikagume kumahofisi emapurisa ndokuenda kwakundopiwa tsamba yekuti hamungaendekere mberi nerani yenyu. Zvazvinongoreva nezvekuti izvo mukoma zvino zano inoshandisa mapurisa kuvhiringa kumisa magungano emapato anopikisa muno munyika. Chikonzero chiri chekuti radambudzo munangagwa havana kuhwina maelection muno muZimbabwe. Saka naizvozvo kungoungana kunoita vanhu muno munyika vanoona sekuti idambudziko guru kwavari vanovhunduka. Yaya kuti hamuchaenderi mberi pamakapurana kuti pamukobha golf course hamuna kunyatsotarira kuti ndepapi chaipo.
Asi nzvimbo iyi inonyatsozivikanwa here vachibaya?
Taigara makore namakore tiita misangano yedu magungano edu panzvimbo imwe chete iyoyo tichizivisa mapurisa nenzira imwe chete iyoyo kuti tiri kuita gungano redu pamukobha golf course. Mukobha yese golf course iri panzvimbo imwe chete inozikanwa nemunhu wese ende iwo mapurisa acho taigara tichimazivisa nzira imwe chete yatakaita musi womuvhuro vaimbotibvumira panyepese tichingoapurai mapurani mamwe chete iwawo.
Ko zvavanga vachitipa nogona kuita mhirizhonga nekuti chimwe chikwata chiri kuti muri kushandisa mufananidzo yacho zviri kufamba sei?
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa, ndoo basa remapurisa kuti vange vachisunga vanhu vakadaro.
Saka muchaenda kumatare here vachibaya?
Omwo ndoo nzira yatinotora. Kana tisina kugutsikana nemavatiro atinenge taita nechikonzero chekuti semovement tine kodzero dzekuunganidza vanhu. Semovement we've got the right to organize. Semovement we've got the right of assembly. Tinobvumidza kuronga movement yedu pasina tinozvivimbidza.
VaAmos Chibaya vechikwata cheBlue Movement vachitaura vari parunare kuGweru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro mazana matatu vane makore ari pakati pemanomwe negumi nemasere vakapambwa kuNigeria mukupera kwesvondo rapera nevanhu vainge vakapakatira futi vakazvivhara kumeso. Vana ava vakapambwa pachikoro chekuriga mudunhu rekaduna kumaodzanyemba kwenyika iyi. Mumwe mubereki Eva Richard Hamza ane vana vashanu vakapambwa anoti ari kushushikana zvikuru nezvakaitika. Ngarava dzehondo dzeAmerica dzakatakura zvekuvakisa dura rechikafu munyanza yeMediterranean dziri murwendo kuenda kuGaza mushure mekunge mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nezveurongwa uhu mazuva maviri adarika pavakatura mashoko kunyika yavo. Kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi uye vanhu makumi maviri nevaviri vanonzi vakaurayiwa nemauto eIsrael nezuro. Israel yakabomba nzvimbo mbiri manheru uye vanhu vanonzi vakafa vakawanda vacho vana nemadzimai. VaBiden vari kushora zvikuru kuurayiwa kwevanhuwo zvavo neIsrael muhondo iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Chido Manjokota avo vakatanga kambani yeKids in Tech Global iyo inodzidzisa vana vadiki technology nerobotics. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tonoti vazhinji vedu taingodzidza kusainzi uku kuti kune parallel circuit, circuit in series taizviona madiagram mabhuku asi kuzonzi gadzira circuit racho uise switch uise resistor ugadzire circuit racho rekungobatidza light remumba vamwe vedu vakawata danasi havatozvigoni. Asi zvaizve tsika ndezvekuti tasvika kumayunivhesiti uku lecturer aisazodzidzisa nekuti anotaura kuti izvi makazviita muri kuprimary. Saka kune vakenge vasina zvikwanisiro zvacho vasina kuenda kuzvikoro zvine zvikwanisiro zvacho zvaizovaremera kutanga kuita mapracticals ekuyunivhesiti kutanga kuita innovative vachigadzira maprojects avo. Vamwe vaitonetseka kunyange nemadissertation projects.
Vana ava vamuri kudzidzisa muri kuona vachibatsirika here zvekuti mune remangwana tingaona vachitanga kugadzira zvinhu zvitsva zvakasiyana siyana?
Ndiri kuona vachibatsirika zvikuru nekuti kunyange mafungiro avakuita nezvemastem subjects izvi akatosiyana. Unoona vanga vachochuya neproject woti teacher zvinoitera kuti ndigadzire alarm yepajo pangu yekuti kana vanhu vakapinda ndonzoti munhu pane munhu apinda dhodhe chirira isinuwa kuri dzoreja gadzira tinawa pamukana wacho kuti gadzira toona kuti zvaukugadzira zviri kushanda here unotoona umwe wacho vakutogadzira masystem ari kutoshandisa pachikoro maattendance register system mabiometric attendance system nezvimwe zvakawanda zvavari kugadzira vana vadika vamwe vacho vamwe vacho vakakwalifya kuenda macompetition kunana Singapore robotics easy ndinoona zvakanaka kuti vana ava vatange kudzidzira kuita innovative kudzidzira nezvetechnologies vachiri vadiki nekuti zvinovabatsira kuti vasazoshaya zvekuita muupenyu unoona kuti bakamudzidzisa electronics nyange mabasa emaoko chaiwo akaita kunge kugadzira mafoni vanokwanisa kuita nyange mukati aini yacha instead yekuti tirase aini munotoona kuti mwana kutogadzira aini yakutoshanda
mashoko enyu ekupedzisira uye zvekuti vanoda kubatai vanogona kubatai sei
isu kukidza technology nemoto yedu yekuti learn by doing zvichireva izvo kuti tanga unokwanisa kuziva chinhu kana uchinge wachiita kana usati wachiita haungachizivi zvichireva izvo kuti ukaverenga chinhu ukasazochiita then hapana zvaunenge waita kazhinji kacho saka vanoda kuzoziva zvakawanda nezvekids and technology munogona kutibata pa +263 778 530 166 kana kuti pa 0783911714 kana kuenda paFacebook pedu Kids in Technology Zimbabwe kana kuti pawebsite pedu kidsintech.net
kwanhasi togumira pano mazva hurukuro yataitana muzvare Chido Manjokota avo vakatanga kambani yeKids in Tech Global iyo inodzidzisa vana vadiki technology nerobotics ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavo Kancube ndiri muWashington DC
tinotenda zvikuru taboka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodipa simba
Jesu simba rangu
Manheru akanaka vatereri ini ndiri Tanonoka Wande pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe makadiniko ndivi ani uye munoda kuzivei
sandinoita kukongori panhau dzezvitendero pane vanoda kuhwisisawo kuzinoninetsa vanoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu azvimo mukati mekunamata kwavo bati paripo pandinowa maprofita ekuchipostori ringati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya Johani Pauro Joshua Andiriya saka ndopandinoda kuhwisisa ipapo pavanenge vachiti Pauro vachikuudza kuti Pauro who is this Pauro ndiani Pauro Joshua ndiani Joshua Moses uyu ndiani Moses bozi pakatanga chitendero chavo vana Erija, Elisha, vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eriya, Joshua, iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here? Vava kuti iko zvino mweya mutsvene asi vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya vachiti havaiti zvechidzimo. Havasi kutirova kurova mbwa vakariga mupinyu here? Vachingoita zvechivanhu bati panondinetsa ipapo waya vachiti mweya waElisha mweya waJoshua mweya waMozisi mweya waNikiri Mozisi haasiye Mozisi wacho akafa here Aroni haasiye Aroni akafa here zvinobvepi izvozvo chimbondibvunzirewo tatenda hangu
Yeyo nyaya kwa muri mufundisi Simango. Sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra.
Tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu. Mudzimu kutaura vanhu vakafa kare. Vanhu ava vakafa zvinovava pedyo naMwari. Saka marano ruzivo rwedu isusu vanhu vatema tinoti Mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu vanyama vapenyu, asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye Mwari. Saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo naMwari, midzimu iyo bva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna Mwari anonzi musika vanhu. Asi zvese izvi ndizvo zvinhu zvaitendwa, ndo zvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu.
Saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEria, Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei?
Kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEria, mweya waPauro, mweya wanhingi, zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEria wapinda mumunhu. Zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora, baba vako vobva vafa, iwe wosara uchitamba bhora paya, vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora. Asi hakusi kutorewa kureva kuti mweya wababa vako chaiwo, vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri. Saka vachiti mweya asi kutaura chipo. Saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEria, mweya waPauro, vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa naMwari kuna Pauro zvava pauri. Chipo chaishandiswa naMwari kuna Eria chava pauri. Eria waiprofita, Pauro waiparidza vhangeri, mweya wakanga uri muna Abrahama, Abrahama akanga iri hama yaMwari, ari pedyo naMwari. Saka mweya iwoyo wava pauri. Ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri. Vanenge vasingarevi mweya wemunhu wacho chaiwo, vari kureva mushandisirwe waaitwa naMwari.
Nai mufundisi Simango, pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu?
Hakuna munhu wakafa anomuka zvachidzoka kuzogara muno umwe munhu. Hazvigoni nokuda kwekuti kuna Ruka chapter 16 Bhaibheri rinotiudza kare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo, havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu.
Ndinoimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzawo vamwe vatendi, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Ko vezvitendero chechimoslem chabhudha neavo vasingabvumi kuti kuna Mwari muripiko? Uyai mutiudze pfungwa dzenyu. Ini ndini Tanonoka Kawande ndichiti sarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Kawande, uye tinoba kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League. Dynamos yarohwa iyo 2-1 nechikwata cheHighlanders pamutambo watambirwa kunhandare yeBaba Field Stadium wanga wakatariswawo nevanhu vakawanda. Mune mumwe mutambo, chikwata cheSimba Bora charwa Manika Diamonds 3-2, kuchitiwo wange yarwa Yada 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kunyangwe nzara yapfunya chisero munyika, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vave kushandisa mari isiri mubhajeti kugadzirira kuuya kwevaenzi veSADC. Vanopikisa vanoti zviri kuitwa izvi zvinokatyamadza, sezvo usachigaro weSADC usina kunyanyokosha, angori madzoro. Highlanders yarova Dynamos 2-1 mutambo wePSL. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda bako VOA Ndebele.